Mungu Yusuwe Emajiri Pasipe Ministry Environment, Tourism and Hospitality Industry. Tavane kufara chose kuti taparura chirongwa chekuchenesa nharaunda dzose munyika yedu yeZimbabwe. Donzo huru yanga iripo pabasa rataita ndevekuti tiite chirwirangwe pakuchenesa nharaunda yedu, kuti pese patinenge tiri pange pane huchindi patinogara, patinoshandira, patinonamatira. Kuti nyaya yekuchengetedzwa kwemarara haiziye mamumapoka kwete, asi ndiye munhu wese, kwete kuti vamwe vangangozvisiyira kumakanzuro, asi tati yasvika nguva yekuti umwe neumwe anoita pake. Kana tichinge tadaro, nharaunda dzedu dzinochena, zvinobva zvanakira munhu wese. Tinonyanya kubata paSection 73 yebumbiro remutemo weZimbabwe Amendment number 20 inopa kodzero yenharaunda yakachena munhu wese anogara munyika.
Zvatambirwawo sei zvine veruzhinji, tichiona kuti vakawanda vanongofunga kuti nyaya dzekuchenesa nzvimbo idzi ini basa rinosiyirwa kumakanzu.
Uwandu hwevanhu vaungana nekuita mibato yakasiyana-siyana zvaratidza izvo kuti vanhu vasvika padanho rekunge vane ruzivo nekuapreciata kuti nyaya iyi haisi yemunhu umwe chete, inyaya yevanhu vese. Taona vanhu vauya vane zvokushandisa zvokutsvairisa kubva kudzimba dzavo, vamwe vachingotsvaira pavanenge panga vari ipapo. Zvataridza kuti aiwa vese vemasectors eikonomi tanga tinavo, mavasectors esociety tanga tinavo, madzichechi nemanonstate actors, civil society yanga iripo kuratidza kuti inzira yekuti takashanda tiri pamwe chete, takadaro takabatana, tinosvika pakusimudzira nekuita ona the provisions yeconstitution yatataura iya.
Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevatevedzeri vavo vanga vari pachirongwa ichochi. Mukatiudzawo kuti ibandiko ripi ravabatawo?
Zvikuru sei vanga varipo, zvichiratidza kuti chirongwa ichi changa chine rutsigiro munyika yese, kubva kuhofisi yepamusoro munyika nehofisi yemutungamiri wenyika. Chavanyanyobata kuvapo kwavo chinhu changa chakanaka, kunoratidza commitment. Chechipiri chavazoita ndechekuti kuparura zuva rimwe chete pamwedzi, rekuti mwana umwe neumwe weZimbabwe, munhu wese anenge ari muZimbabwe ane makore anotangira pa18 kunosvika pa65, kana 65 zvichikwira kana vachikwanisa, Friday yekutanga yemwedzi woga woga, munhu paanenge ari pongoita 2 hours dzekuti munhu achenese nharaunda yepaanenge ari, kwete kumirira umwe munhu. Izvo tinoitira kuti uchindi hunge huripo pamunhu wese patinoshandira, patinonamatira, patinodzidzira. Kana tichinge tadaro, zvinonopinda muropa zova part of our DNA. Kana zvadaro, munoona kuti nharaunda yedu inenge yachena. Nharaunda yakachena chidadiso kunyika ipi naipi zvayo, kusanganisira yedu yeZimbabwe.